Aiwa, tumtonga ni kuti vamunangagwa afani kuvane dambudziko rokuti pane political party opposition yafomewa because maZimbabwe ane kodzero pamutemo yekufoma mapolitical parties awo avano avanoda. Saka vamunangagwa semunhu mukuru anofanira kuandastenda futi kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichizviitwa navamugazi zvaakunetsa nokuti vamugazi vane makore 94 munhu ava mukuru kusvika pavakabva muna 2017. For the past 5 years pane umbowo hwokuti zvimwe zvinhu zvaanga zvaakuitwa zvichinzi zvichiitwa namugabe havasivo vanga vakuita nokuti vakura vamutana. Saka vamunangagwa vanofanira kunzwisisa nevanhu vezano kuti vamugabe vanenge vatiwo munhu akakechiwa nomukadzi wacho. Munhu ari kuita zvinhu zvezvi zvizhinji mukadzi wacho nevazukuru vacho vanazhwawa. But zvakadaro futi mukadzi wacho iyeye vamai mugabe nanazhwawo nevamwe vane kodzero yavo yekufoma mapolitical party, vane kodzero yavo yekuopoza zano. Ndiyo dhemokrasi iyo. Saka vamunangagwa vakanoita sekuti nyika yedu inyika yamambo monaki isingakritisaizwi isingakwanisi kuongororwa vana vana kodzero dzavo. But zvinyaya zvokunangana navamugabe vamugabe munoti vachaenda kupi? Vanofanira kuti vanzwisisa kuti vamugabe vakura.
Asi iro bato reNPF iri ringakonzere matambudziko here kuZANU PF varwanyi?
Rokwasakonzera matambudziko kuZANU nyaya yekuti rine vanhu vari muZANU vakati wandei and nenyaya yekuti mabvisirwo acho akati kwavamugabe hatisati taziva kuti matunhu avo avanga vagara vachidiwa mugabe vakafanana nemashonaland provinces zvinorevei mumusangano wezano. Plus tinoziva kuti the social base kana kuti kumusha kwezano kwayanga yakadzikamidzi katarira maoutcome elections e2000 chaiyo ika pa2008 zano payakapota yadyiwa neMDC maprovinces nemashonaland central, mashonaland west nemashonaland east ndo akanyanya kusara akabatana nezano kusanganisirawo nemidlands. Zano itosara ine some seats. Saka inokwanisa kukonzeresa nekuti hatisati taziva kuti zvorevei vanhu vemashonaland provinces ndevamwe vakati wandei munyika vanga vachida vamugabe zvakanyanya zviya kubvirwa kwavakaitwawo muzano noti musangano mavo zvinorevei kuti patinoenda pamaelection kunokwanisa kune vanhu vakatotsamwa kuti mutara wavo akabvisirwei muzano noti munyika. Saka zvinokwanisa kukanganisa zano patinoenda paelection kuti vhoti yezano inokwanisa kuva divided. Vanokwanisa kuti vanhu kwavachitodyiwa maelection mane election iwaya 2018 akaitwa pasina ichitsotsi pasina zvokubiridzira. Zano inokwanisa kudyiwa maelection iwaya but zano iri kuronga mukatarira nonga manzwa vati kune delegation yekurussia yauya muzimbabwe inotungamirwa navalavrov inonzi iri kuda kuita nezvemining kunana Dawendale nekugreat dyke. Chinhu chikuru chiri ipapa iringozi nyaya yemining. Yes, mining vari kuda kuzopuwa mining concession but vachanzi miriteni muchaunza chii. So marussians anoita basa rekuinterfere maelection omunyika dzakawanda wanda kusanganisa neamerica. So marussians zvaanokwanisa kunge achiita kugadzirisa kuti sarudzo dzemuzimbabwe zvichabiridzirwa sei kana kuti vachaita kuti zano ihwine sei zvichitsotsi.
Mubvunzo wekupedzisira, ko iwo mashoko ekuti vamwe vashandi vavamugabe kublue roof uko vakambobvunzurudzwa nevechiuto kana kuti vaive military intelligence munoaonawo sei?
Zvinhu zvakashata hatingatarisiri izvizvo. Munoenda kundobvunzurudza vanhu vashandi vekumba kwavamugabe nenyaya iyi vanhu havabvumirwe here kuita vamugabe havana mhosva yavaita. Ndechinhu chikuru chatinofanira kuona ipapo tinofanira kuzikanwa namunangagwa kuti haisi mhosva kuti vamugabe vasapota here opposition political party. Zvinhu zvinofanira kuti vanhu kwazviri nomao zvinhu zviri wrong but dambudziko rataita nderekuti vakomana ava vanofunga kuti havafani kuopozwa, vakomana ava vanofunga kuti havafani kuongororwa but pamusoro pazvo nyaya yemauto kubva vamugabe ndo vakagadzira ndo imwe dambudziko rakaitwa navamugabe nekuti nyaya yemauto kupindura munyaya dzepolitics chinhu chisingafanisike chiripo ende tinotonzwa kuti kunana chinoi tachinzwa pastudio sezvo kunana chinoi varatotanga kuchidzira vanhu vachiti maindi vei musangano wakaitwa neMDC but tinoziva kuti vakomana veanu vakatodeployiwa across the country vanoita basa ravo rokutichidzira vanhu vanoita basa ravo recampaign ende ndo vachashandiswa nehurumende yezano kukanganisa nokubira sarudzo kana kuita kuti sarudzo dzisaitwa zvakanaka. Saka maitiro eanu iwaya emilitary anofanira kuongororwa zvakasimba nevanhu veopozeni vakasaongorora maitiro eanu kuti hoye anu iri papi panyaya dzokuchisidzira vanhu panyadzo kurwana naelection inyaya dzeDVR iyeyi kuti anenge ane software yacho neseva ndiani sarudzo dzomuzimbabwe dzatinoita mugore rino dzinokwanisa kunge dziri sarudzo dzichabirisirwa zvisati zvamboonekwa pasi rino.